ndofunga Zimbabwe inonya kuti new dispensation e government inoda kufambira mberi isingadzikiri kumashure. Saka this is a positive move kuno mwana woga woga womuZimbabwe, nokuti hazvigoni kuti munhu atambure ari munyika make. Saka hurumende kana chinge yaona kuti dambudziko rakaita saroro rinogadziriswa sei, haleluya, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinotambirwa nomunhu wese muZimbabwe.
Pane vari kuti dai hurumende yangobuda pachena kutora yatingati responsibility nekukumbira ruregerero kuti ndo yakakonzeresa kufa kwevanhu ivava, kuti nyaya iyi gadziriske ichingobuda pachena vachifananidza nezvakaitwa kuRwanda, imi munoti
dambudziko rina maZimbabwe vakati wandei, especially vanoongora nezvepolitics, ndorokuti havadi kufambira. Ndofunga gore roga roga muno muZimbabwe tinocelebrata musi wa22 December yatinoti Unity Day. Ndosaka muchiona nhasi kusina chinhu chinonzi ZANU, kusina chinhu chinonzi ZAPU, asi tava neZANU PF, epati iri kufambira mberi inogadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ko, nyaya yekuti zvagara zvichingotaurwa nehurumende kubva kare kuti nyaya yeguku hundi yakutariswa vanhu vachibatsirwa vachidi, asi hapana chinozoitwa, hanzi zvinongoperera mukanwa.
But anenge achiraisa those issues ika anofanira kuenda to the responsible authority. Izvi hazvisati zviri zvinhu zvinokwanisa kuanswa nomunhu wani kana kuti nani, kana zvinopfungwa nomunhu wani kana kuti nani, asi kana chiri chishuviro chemhomho yeZimbabwe, iyezvi zvinofanira kuti zviitwe.